panika ya tsuku tinyo dispensation ni tanga tsuku tisu vose vaita zvouore zvisina basa rekuti angadaro ari munhu ari kuhurumende kana kuti ari enormal civilian. Munhu wese angachiita engage in corruption, munhu anofanira kuva achisukwa achivharirwa. Saka tinochingamidza zvikuru chiitikwa ichocho, ende uyezve tinoviva kuti dai zvaramba zvichiwedzera vakawanda vacho varapa vachisukwa, nyangwe vamwe vari muhurumende yavapo iye zvinezvi kana vaine mabasa ehuori avaiita vanofanira kuvanga vachivharirwa zvekare.
Asika vasande ndo panenge pari kutemesa vamwe musoro ipapo, nokuti vari kuona kunge vanhu vari kusungwa neZimbabwe Anti Corruption vanhu vari kudivi rinonzi reG40 chete, pasinawo vanonzi vari kudivi reLacoste.
Ya, izvozvo zvinhu zvinotikashamadza ende hazvifadzi. Saka tinoramba zuva nezuva tinoramba tichitaurira hurumende iripo kuti pakufambisa mahuri avo ekubata huori ava vawanike vachibata zvose vekuG40 nevekuLacoste ikoko. Asi tinoona zvokuti vose vaita zvehuori havakwanisa kubatwa vese zuva rimwe chete. I'm sure vanofanira kufanira kunge pagadzirwa pakesi acho achifanira kuongororwa kuti kesi yacho inobva papi ichienda papi, pachidaro achibvaachibvaa anosukwa. Saka tinoda kuti tikurudzire hurumende iripo kuti zvechokwadi tinoona kuti vanhu vari kusungwa nevavo zvinongotaurwa kunzi vanhu veG40 because G40 yacho kuti hatizive registration yavo, havana majikadhi kuti ndiwe G40 vanhu hasve G40. Kuva G40 zvinhu zvekufungidzirwa kunge uchiitwa nevanhu vataurira nekachikuita vanhu.
Ko, kumatare edzimhosva uku munozotarisa here muchiona mutemo uchizoteerwa kana tarisiro dzenyu dzichizobuda ikoko?
Ndo zvimwe izvozvo mukoma Jonga zvatinoti isu takatarisa hurumende yavamurangako. Pari zvino vari kungotaura kuya kwavanoti iwo kana vashiva vachingoti kuukura ndozvavari kungoitawo nyangwe iwo izvizvi vari kungoukura vachingoukura. Hatisati tanyatsomuona chaizvo chaizvo zvinhu zveudzamu.